This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzindo weVoice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha eVoice of America eseWashington DC.
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zviita 1 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri weChina vaXi Jinping vanosvika munyika murwendo rwavo rwemazuva maviri.
Musangano wekushanduka kwemamiriro ekunze unoenderera mberi kuParis kuFrance. Vatungamiri venyika dzepasi rose vachitarisirwa kubuda nezvisungo zvichapa kuti nyaya dzekuvandudzwa dzekuvanduka kwekunze dzigadziriswe.
Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weChina vaXi Jinping vasvika nhasi muHarare mangwanani murwendo rwavo rwemazuva maviri vari muZimbabwe. VaXi nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanyorerana nhasi manheru zvibvumirano zvekudyidzana munyaya dzezveupfumi pakati penyika dzavo. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mugwagwa unoenda kunhandare yendege wange wakazara vana vechikoro, vatsigiri veZANU PF pamwe nezvizvarwa zvekuChina zvinogara muZimbabwe zvakamirira kutambira vaXi nechikwata chavo. vaXi vasvika panhandare yendege nenguva dza10 mangwanani, uye nhandare yendege iyi yange yakachengetedzwa nemauto. vaXi vatambirwa navaMugabe, makurukota ehurumende pamwe nevamiriri vedzimwe nyika muno nezviuru zvevanhuwo zvavo. vaXi Jinping vapiwa ruremekedzo rwepamusoro rwe21 gun salute, uyewo vazoongorora utoro reremekedzo kana kuti guard of honor. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vaudza vatori venhau kuti apo Zimbabwe yaidyidzana neChina munyaya dzezvematongerwo enyika, kuuya kwavaXi kuchasimbaradza kudyidzana munyaya dzeupfumi. Vati zvimwe zvezvirongwa zvichasainwa nhasi chibvumirano chekuti China ibatsire Zimbabwe mukuvaka gwenya remagetsi kuhwange.
Zvutariro yedu kwavari, tiri kutarira kuti vanouya nemari yeinvestment wachidira kugadzira mapower jena mapower kugadzira zvemagetsi, ngekuti ndizvo tinoda zvikuru. Hapana chingafambe munyika medu tisina magetsi. Tinoda magetsi kuti migodhi ishande, tinoda magetsi kuti irrigation ishande, tinoda magetsi kuti vari kuita smelting zvifambe, tinoda magetsi kune every sector of the economy. So tinotarira kuti maChina nema investors vachakwanisa kuuya vachiona zvakakodzera kuti vauye kuzoinvesta munyika medu.
VaChinamasa vati pane makambani akawanda ekuChina atove kushanda muZimbabwe, uye vanotarisira kuti kuuya kwavaXi kuchakwezva mamwe makambani akawanda. Asi mutauri webato rinopikisa reMDCT vaObert kuti vati rwendo urwu haruna charuchaburitsa nenyaya yeuori muhurumende.
Rwendo rwa President Xi Jinping woku People's Republic of China rwendo rwendingangoti muchirungu inonzi public relations exercise. Maagreement ose atinoona akaitwa angava panyaya dzeindustrialization, panyaya dzezvemagetsi variko kukariba south polstation nekumwe kwakadaro, hapana chati chanatsobuda zvakanaka. Nokuti zviripo ndezvokuti veChina vanoti nyaya yecorruption muhurumende yeZANU yanyanya, uye vari kunyanyoshushikana ivo veChina nenyaya yekuti mukweguru ari kutonga Zimbabwe ava munhu akura, vaMugabe vava munhu akura. Zvino China haisipona kumberi kweZimbabwe kwakanaka kana nyaya yesuccession muZanu PF isati yakwemenzerwa.
Vazhi vari kufamba nechikwata chevemabhizimisi vanosvika mazana maviri uye vachasimuka mangwana vakananga kuSouth Africa uko vachanopinda musangano weChina Africa Cooperation kuJohannesburg. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Kushanya kwemutungamiri weChina vaZhi Jinping nevemabhizimisi vekunyika yavo kwagamuchirwa zvakasiyana siyana nezvizvarwa zveZimbabwe. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda muhurumende varumbidza kushanya kwavaXi Jinping vachiti kuchavandudza upfumi hwenyika, asi vamwewo vanoti hazvina zvazvinobatsira nyika yeZimbabwe asi kutoti nyika ichawedzera kupfumisa China. Mutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce vaDavid Norupiri vanoti kudyidzana kuri pakati peZimbabwe neChina kunobatsira nyika mbiri idzi zvakafanana.
Uya kwemutungamiriri wekuChina muZimbabwe kunobatsira kuti maarrangements pamwe chete neurongwa hwavaiita naPresident womuno muZimbabwe paraishanya kuChina vaakuda kuti vachiona kuti zvaakuti zvofana kuti zvichiitwa.
Vaimbova mumiriri weZimbabwe kuChina vari zvegurukota rinoona nezvevaive varwi verusununguko munguva yehondo vaChristopher Mutsvangwa varumbidza ukama huri pakati peZimbabwe neChina.
Ukama hwedu nemaChina ukama hwakabva kure 20 years dzapfuura pasati pave nemukuru weChina president atauya muZimbabwe. Vanga vachitibatsira kudzivirira, vanga vachida kutishungurudza. Vakatibatsira kuUnited Nations, vakatibatsira mune nzvimbo dzakasiyana-siyana. Asi iye zvino tayambuka tabveko, tave pane chimwe chidanho. Vaitivenga vava kutida, shamwari dzedu dzemuAfrica dziri kufara nesu. MaChina abva ati ngatiuye tivakidze ukama hutsva mune zveupfumi.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vashoropodza ukama huripo pakati peZimbabwe neChina vachiti sevashandi vari kutoshamiswa kuti chii chiri kufarirwa nevanhu.
Hatizviziri chaizvo kuti ari kuuya akabata chii murume ari kutaurwa uyu. Mune zvakawanda zvatinoziva nezveukama pakati peZimbabwe neMachina. Asi isisu sevashandi takambokomishina kana kuti study yakaitwa inotaura neinvestment yakaitwa kana kuti ukama panyaya yezveupfumi pakati peAfrica neMachinese. Hapana zvizhinji zviripo except kuti maChina anotozivikana kana kuti maZimbabweans anoziva mapictures emaChina achirova maZimbabwean workers.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano ravana chipangamazano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti ukama huri pakati peZimbabwe neChina hauna kuringana.
Chokutangisisa China yawe iyo nyika I think iri pamusoro-soro kana tichitarisa vanyaya dzekutengesa nekutengeserana. Saka kuuya kwemutungamiri weChina I think kunokosha pakuti kunosimbaradza ukama huripo pakati peZimbabwe neChina. Asi ukama huripo in terms of maringe nekutengeserana nekutenga tiri kuona kuti China inenge iri kubenefita zvakanyanya kupfuura Zimbabwe uye kupfuura dzimwe nyika dzairi kudyidzana nayo muno muAfrica.
Kunyange hazvo mutungamiri weChina atambirwa zvine mutsindo zvikuru nevatsigiri veZANU PF, vamwewo vanoti vamirira kuona kuti chii chichachinja munyika sezvo China ichizivikanwa nekusveta upfumi pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Direct from Washington, the voice of America.
Nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze dziri kuenderera mberi dzichiita musangano kuParis kuFrance wekuedza kubuda nechisungo chekuti pangaitwe sei mukugadzirisa dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze ayo aminama. Vachitaura nevatori venhau nhasi, mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vati vane chivimbo chekuti vatungamiri venyika dzepasi rino vachabuda nezvisungo zvakasimba kunyange hazvo vatenda kuti kuita izvi zvinhu zvakaoma. Nyika dzakabudirira dzakaita seAmerica neChina hadzisi kuda kutambira chisungo chinozoita kuti dzidzikise zvinhu zvinogadzirwa mumaindastry umo muri kubuda hutsi huri kukanganisa mamiriro ekunze. Nyika dziri kubudirira dzinotiwo dzinoda mari yekuti dzibatsire vanhu vowirwa nedambudziko rekuchinja kwemamiriro ekunze. Nyika dzinosvika zana nemakumi masere dzakatenda kuti dzidzikise mweya unobuda mumaindastry kana kuti greenhouse gas emissions. Nyika dzakabudirira dzakatiwo dzinoda kubatsira nemari inosvika zana remabhiriyoni emadhora mukurwisa dambudziko rekuchinja kwekunze kusvika mugore ra2020. Asi mari iyi ichiri kunetsa kuunganidza. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mutungamiri wesangano reZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa kuti tinzwewo kuti mamiriro ekunze aya ari kukanganisa sei varimi munyika.
Kuchinja kwemamiriro ekunze kuri kukonzereswa nayo inonzi climate change ikai. Gore rino tatinyatsozviona. Murimi wese ari kuzviona kuti ichokwadi ichi kunze kwachinja uku.
Zvakanganisa sei mwaka uye gore rino iri semaonero amuri kuita?
Gore rino iri tikasangwarira kutora mazano atikapiwa nevanoona nezvekunze ava vanova vakatiudza kuti tichange tine mwaka mupfupi. Tikasangwarira izvozvo zvinoona kuti pedzisira zvatipinza munzara. Asi tikangwarira izvozvo toziva kuti mwaka mupfupi uyo unocherwa mbeu dzakadii. Kuchibage kune mbeu dzinokumbidza kuibva dzaibvi kare mukadzi usaende dziye mbeu idzi dziriko. Kune mbeu zvakafanana nembeu dzedu dzatikasikwa naMwari tinadzo muno, dziyo, mapfunde, mhunga. Tikarima izvozvo nemwaka mupfupi uri kuteera uyu hatiite nzara.
Tichitarisawo kuti vatungamiri venyika dzakawanda vari kusangana kuParis kuti vazive nyaya iyoyi, chii chamungakurudzirwa kuti vaitirewo nyika dziri kubudirira dzakaita seZimbabwe kuti dzisanyanyowirwe nematambudziko ekuchinja kuri kuita kunzeko?
MuZimbabwe chatinoda kuti tibatsirwe nacho imari yokuvaka madhamu mukati medu umu. Dzese dzite madhamu, nzvimbo dzine mvura iri pasi, zviborwe zvibhorani, tisaite mvura yekunorasira kugungwa. Mvura yese yanaya yacho iyoyo imwe ikaita shoma ibatwe isaende kugungwa ukoko, kuindiriwo chero kwaini pese yasvika uko kwaisingashandi. Tikadiridza pese vangada kudiridzira pese. Ndo zvingatibatsire kuti tisange tine dambudziko ratina rakonzerwa nekuchinja kwekunze iri. Tikasadiridza chete tikapinda mudambudziko. Asi tikadiridza muno muZimbabwe tinokwanisa kudiridza kuma 300,000 hectares nekudarika. Saka mahectares iwayayo nemamwe asati agadzirwa irigesheni aya tikakwanisa kungodaroka, aiwa tinokurira dambudziko rakonzereswa iri nekuchinja kwekunze.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vachitaura vari parunare muHarare.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakambova mutungamiri wehurumende muBurkina Faso vaRoch Marc Christian Kabore vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika mushure mekuwana mavhoti anodarika zvikamu 50 kubva muzana. Vanoona nezvesarudzo vanoti vaKabore avo vakamboshanda vari pasi pemutungamiri wenyika iyi vaBlaise Compaore ndokuzosiya vaCompaore vakunda musarudzo iyi nemavhoti anodarika zvikamu 53 kubva muzana.
Mapurisa emuItaly nemuKosovo achengetedza zvizvarwa zvemuKosovo zvina, izvo zvinofungidzirwa kuti zvinodyidzana nechikwata cheIslamic State kuburikidza nekushambadza mashoko ane rusarura echiIslam pamwe nekutyisidzira Pope Francis pamwe nemumwe aimbova mumiriri weAmerica. Vanhu ava vari kupomerwa mhosva yekurudzira ugandanga uye kushandisa mashoko anokurudzira kuvengana kwemarudzi. Vatatu vevanhu ava vasungwa muItaly, mumwe chete akasungwa muKosovo. Vose vari vana vanonzi vakashanyira dande mutande reFacebook rechikwata chechijihadist, icho chine nhengo dzinozivikanwa dziri muSyria, uko kune mazana mashoma evanhu vekuKosovo vakatana neISIS.
Mapato ezvematongerwo enyika gumi nemashanu anopikisa hurumende anonzi ari kutarisirwa kunyorerana chibvumirano chekuti akurudzire kuti munyika mutange mave neshanduko munyaya dzemitemo ine chekuita nesarudzo pasati paitwa sarudzo. Mutauriri weMDCT vaobeti Gutu vanoti urongwa uhu uchaitirwa paAnglican Cathedral muHarare nenguva dzegumi mangwanani. Asi mangwe mapato akaita seRenewal Democrats of Zimbabwe rinotungamirwa navaElton Mangoma nePeople's Democratic Party rinotungamirwa navaTendai Biti akatozivisa kare kuti haasi muurongwa uhu. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGutu pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi jonga vatungamiriri vemapato anokwana ivo gumi nemashanu 15 kusanganisa mutungamiriri webato redu President Morgan Tsvangirai vachange vachisaina gwaro ratinotiro the National Electoral Reform Agreement. Agreement kana kuti chibvumirano chakaitwa nemapato iwawo ari gumi nemashanu kuti pane maelectoral reform atinoda kuti avepo kana kuti aitwe munyika yedu yeZimbabwe, mareform acho akamira sei, igwaro rinokwenenzvera zvose zvinonge zvichiita kuti zvive zviri mumareforms iwawa kusanganisa media reform.
Saka mapato anopikisa ari kuda kunyorarana gwaro iri ndeapi? Nokuti tinonzwa bato reNCA ratotizivisawo kuti rabuda muchibvumirano ichochi.
Mapato akati wandei tine redu rinotungamirirwa nababa Morgan Tsvangirai sokuti vavandaita MDCT, tine bato remavambo kusile don, tine bato retransform Zimbabwe, tine mamwe mapato akawanda zvokuti kuti ndimadome ose akawanda. Asi ndoda kuti apa ndizivise vateereri kuti mapato anokwana ivo 15 awirana negwaro iri. Hazvireve izvo kuti kana vaNCA vabuda munyaya iyi zvoreva izvo kuti haichafaini kwete.
Vanga vari mutauriri weMDCT vaobet Gutu vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabato mutauriri webato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vamadhoki Chivasa ava vanoti bato ravo rakabudawo muurongwa uhu kunyange hazvo vakanga vambotanga vakabatana nevamwe.
Isu seNCA hatisiri muurongwa uhu. Tingatanga shanda tese nemamwe maopposition political parties kuti tinge tichikwanisa kunyora izvo zvatinonyunyuta nazvo zvatofunga zvofanwa kugadziriswa, asi hatina kuzotenderana nemanyorerwo akaitwa zvinhu izvi seNCA. Takanga tisingawirirani nepfungwa yekuti kana tichida kuti mamwe mainstitutions akafanana nezeke kumapurisa nemaCIO nemasoja atoda kuti ange achichinja uye kuti ange asingapinduri mune zvematongerwo enyika, takanga tisingadi kuti kana takuda kuti tinge tichitaura nevanhu ava tisaonekwa sevanhu vanenge vachiva nyumba. Saka isusu seNCA manyorerwo akazoitwa dokumendi racho hatina kufara nazvo. Ndobva taudza vamwe vedu kuti aiwa tinotenderana nazvo kuti kunofanira kunge kuchiti mitemo inge ichichinja, asi hatitenderani nepfungwa yekuti tiite zvokunge tichitukana nevanhu ava nokuti isusu sebato richangotangwa watakatangwa muna 2013 toda kumboitawo zvakasiyana. Hatibhilivhi kuti kana da kuti zeki ichinje tofanira kuvavatuka, kana da kuti maCIO achinje tofanira kuvavatuka.
Saka imiwo muchasvitsawo here shanduko dzamunoda pachezvenyu musina kubatana nevamwe?
Isusu seNCA tichangorwira zvatinoda kuti zvinge zvichinja. Hapana chinozonyanya kunge chakachinja. kuti isusu patenge tichitaura kuti zvizi zvatoda kuti zviitike tichataura zvatenge da kuti zviiti zviitike uye tichashandisawo nzira dzatofungidzira kuti ndidzo nzira dzingashanda kana tichida kuti titeererwe neavo vatoda kuti vachinje.
Vanga vari mutauriri weNCA vamadhoki Chivasa vari parunare muHarare neStudio 7.
Apo pasi rose riri kucherechedza mazuva 10 nematanhatu ekuremekedzwa kwekodzero dzemadzimai nevanasikana, vaimbi vechidzimai vashanu vachange vachiimba pamutambo unozivikanwa nerekuti pangu pangu kuGerman Society muHarare nhasi manheru. Mumwe avo vakaronga mutambo uyu muzvare Rudo Chigudu vanoti zvakakosha kuti madzimai awane nguva yekupemberera udzimai hwavo zvisinei nekuti vanoita mabasa api. Vaimbi vachange vachiridzawo vanosanganisira Selma Mutukudzi, Tariro neGitare, Cindy Munyavi, Kesia Magosha naRumbi weNgoma. Mavelas Mhlanganya weStudio 7 aita hurukuro nomuzvare Chigudu kuti tinzwe nezvourongwa hwavo.
Mutambo watichiita nhasi mutambo wekupemberera madzimai emuZimbabwe, tichibvuma kuti madzimai vane njodzi kana mirishonga yavanosangana nayo mungava mudzimba, mungava mumabasa, mungava mukufamba chaimo mumugwagwa. Asi chero vachisangana nemirishonga yakadai, tinoona kuti vakadzi vanoramba vaine ushingi, vanoramba vakamira, ndivo vanoonekwa vachisimudzira. Saka tirikuti mutambo wedu mutambo wekupemberera simba remukadzi muzito nemukuumba kwaanoita, kuumba kungave kwemabasa, kungave kwemhuri, kungave kwenyika, kungave kwemumhanzi chaiwo. Sezvatinenge tichiita nhasi, tinenge tichipembera kuti madzimai ane simba raainawo risingangoonekwi kana kubvumwa paruzhinji kazhinji. Ndiro simba remadzimai rati kuti tichida kupemberera muzuva ranhasi.
Sei makafunga imi kuti mutambo wenyu uyu unzi pangu pangu, uyezve madzimai achange achiridza nhasi makavasarudza sei?
Mutambo wanhasi unonzi pangu pangu chireva zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti zvinoreva pangu pangu kurira kwengoma, sezvo aya ari madzimai anoita zvemumhanzi. Asi tinoti pangu pangu tichireva muviri wangu, nhengo yese iri pamuviri wangu inhengo yangu. Munhu ane kodzero yekutaura zvichaitika nenhengo iyoyo ndini. Munhu ane kodzero yekutaura pandichaenda, pandichafamba, pandichagara, zvandichaita ndini semudzimai. Saka kana tichiti pangu pangu tinoreva kuti muviri nenharaunda yangu ndezvangu. Hapana munhu ane kodzero yekundipunyikidza kana kundiudza zvandinofanirwa kuita kana zvandisingafaniri kuita pamusaka chekuti ndiri munhukadzi. Saka tinopemberera tichiti pangu pangu tichitamba ngoma, asi tichiti pano pandiri pandimire pastage panonzi painomira varume ndipanguo, kana ndakamira mupalamendi ndipanguo, kana ndiri pai nepai chero ndikapinda mbawa ndipanguo, ndine kodzero semunhukadzi. Vaimbi vatakasarudza vaimbi vane mhanzi yakasiyana siyana. Kusiyana kwemhanzi yavo kuri kutiratidzawo kusiyana siyana kwakaita madzimai eZimbabwe. Hatina kufanana tese.
Mumwe avo vakaronga mutambo wepangu pangu muzvare Rudo Chigudu vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Musangano weInternational Conference on AIDS and STIs in Africa, kana kuti ICASA, waenderera mberi muHarare nhasi apo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukurangarira zuva rekukoshesa matano ekurwisana neutachiwana weHIV reWorld AIDS Day. Vachitaura kumusangano uyu, mukuru weUNICEF muAfrica, amai Leila Pakala, vati kunyange pasi rose rave kutora matanho akasimba mukurwisana neHIV, utachiwana uhu huri kuramba huchipararira muvana vadiki. Vanhu vakawanda vanorarama neutachiwana weHIV vari kuchemawo nekushayikwa kwemishonga pamwe nemapiritsi muzvipatara zvehurumende, izvo vanoti vanoguma vava kutenga mapiritsi aya nemutengo uri pamusoro kumafamasi. Ntungamiri Nkomo weStudio 7 abata mumwe vanhu ava vaMaxwell Kamusasa ava vanogara kwaMutare kuti tinzwewo maonero avo.
Itemi mapiritsi ekuti isusu tikwanise kurarama hakwanisi kuwanika muzvipatara. Saka handikwanisi kutaura kuti pane zvirikwaso dhozi ndipairisiro kuti hurumende iye iri pafourfront inechitsvaga mapiritsi kuti tisinge tichikwanisa kurarama neutachiwana. Itemi dzemawana ka
Kana muchimatenga kuma pharmacy anoita mari Isaka 5 kana kuti 6 mapirisi acha nenga akawanda sei muno mashandisa kwenguva yakareba sei
Mapirisi anenge kuwana nenga rimwe
Kana muchimwana kuzvipatara zvehurumende pane mari yamuri kubhadhara here
Hapana mari yekubhadhara Ndingomwana zvachiri
Pane zvamunoda kutaurira hurumende here zvamunoda kuona ichiita kumubatsira uyezve nevamwe vakawanda wanda vanorarama neutachiwana Ko vamwe vanorarama neutachiwana pane mashoko ekurudziro here amungada kuvataurira iyo
Me, Rosana, Zimbu, Pamau, Panas, Sikandi, once over as you, the weather for it was no good time in one step
VaMaxwell Kamusasa ndemumwe vanhu vanorarama neutachiwana weHIV vanga vachitaura vari parunare namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari kwaMutare.
Muchirongwa chedu che The Connection na 8:30 p.m. tiri kutarisa zvinoreva kune vechidiki se nezviri kubuda kumusangano weICASA pamwe nezuva reWorld AIDS Day racherechedzwa nasi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitiudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Madebura chana chandi doda Madebura usandi siyewo Madebura madebura gani Wako mana musandi chorere Inga niye chete wandinaye Wako mana dino mukangozi Wako mana mukandi chorera Woko yo mfana Wako mana mukandi torera Inga ndiye chete wandinae Madebura madebura gani Madebura inga ninoguda
Kukambo Madebura Timbo Zora Ndangariro kubakuna Thomas Hurricane Hugo Tafira Nyika Mapfumo Sezo Ngoedia Pira Rigaitimbo Tarsamsore Na Ushwakare
Mutungamiri wechina vaShi Jinping vanosvika munyika murwendo rwavo rwemazuva maviri.
Musangano wekushanduka kwemamiriro ekunze uri kuitwa muParis unoenderera mberi, vatungamiri venyika dzepasi rose vachitarisirwa nekubuda nezvisungo zvinobatsira vanhu.
Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza World AIDS Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Mavelas Mhlanganya uye naChris Kande munhau dzechirungu.